manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 12 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Guru kotare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Monyori wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti nyika iri kucherechedza zuva remagamba mangwana yakaremerwa nezvirango zveAmerica. Vanopikisa vebato People's Democratic Party kana kuti PDP vanoti vachabatana nevana veZimbabwe mangwana mukucherechedza zuva remagamba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukotare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi masikati vamoyo vati zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru vana veZimbabwe vose, kwete vazvinonzi zvakanangana navo sezvinotaurwa neAmerica. Vatiwo zvirango izvi zvinoramba zviri chimhingamupinyi chikuru sezvo Zimbabwe iri nyika isingasungwe nemitemo yedzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina kuwandudzwa kwemutemo weZidera nemusi wechina svondo rapera. Kuwandudzwa uku kuri kukurudzira Zimbabwe kuti igadzirise zvinhu munyaya dzezvekodzero dzevanhu nezvimwe kuitira kuti ikwanise kunge ichibvisirwa zvirango izvi.
The bill does, however, acknowledge some economic reforms already achieved and more which are in prospect.
Hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise pasi peZidera kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vemuhurumende yedu zvibviswe.
Mashoko eGurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vatsibusiso moyo pangu achitaura nevatori venhau muHarare. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti zvinorwadza kuti Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba mangwana panguva iyo yakasungwa nezvirango zveAmerica. Ngatinzwei vachitaura pamusoro pezvirango izvi.
Mukurangarira nekuona kwemagamba kana vakagara pasi tichitaura chitiko chakadai, vari kuona America nedzimwe nyika dzinotsigira nyaya yemasanctions zvichiindirira mberi neagenda yadzakanga dzinayo tisati tawanako zvitonga kuzere 1980. Ndichida kuti mutarise kuti America inogona kutaura kuti maelections haasikufamba zvakanaka, zvasiri free and fair and so forth, vachitaura zvavanotaura zvakawanda. Asi America yacho iyo iri kukanganwa kuziva kuti zvairi kupanichira Zimbabwe ichiti hatisi kupractisa democracy. Foundation yedemocracy i one man one vote. Isu magamba atiri kurangarira nhasi aya vanhu vakafa America nedzimwe nyika dzichiramba kutipa kodzero ye one man one vote. Asi nhasi vari kuwedzera kutambura pamhuri yeZimbabwe vachiti pamaita maelections vamwe vanhu vaihoreswa chibatu, vamwe vanhu vaizodii, redio dzaizotaura dzakadai dai, zvinhu zvatinoona sekuti ivo vangazoona sezvakakosha asi hazvina kukosha kudarika kufa kwakaita vanakomana nevanasikana veZimbabwe vachifa nekuti America, Britain nedzimwe nyika dzairamba kutipa kodzero ye one man one vote.
Asika va matema danda iwo America panyaya zvidera zvirangwe vakaisa zviga zvavari kuti Zimbabwe yakangotedzera izvo zvavanobvisa zvirango chichiri kuita kuti Zimbabwe isangotedzera zvokudiwa
iyo zvoyoda kuti paive nezviga zvinotedzerwa zvainoda iyo yakaregereiwo kupa Rhodesia vana Smith zviga zvekuti isu tisununguke pasina kufa matutu nematutu evanhu so kana takatarisa isusu hatisi kuona sekuti America inoda chinjonzi democracy muZimbabwe. Tiri kuona sekuti America inoda kupepetuate kana kuti kusundidzira mberi nyaya yewhite supremacy. Maonero edu kana ari right, zvinoreva kuti kunyangwe kuvaka ukama kwatinenge tichida nedzimwe nyika dzevachena nevana vavo nemhuri dzavo dzinenge dziriko, tinopedzisira tisingachaoni kunaka nekubatsira kwazvo nemhaka yekuti tiri kusafa tichisafiswa nenyika dzinoda kuti tirarame zvadzakatanga kupraktiza izvo makore akawandisa tisati tasununguka dzikakuridzira chimiro chadzinadzo in terms of economic prosperity munyika dzavo vachisveta simba vachitora upfumi hwedu vachida nawo kunovaka pfuma dzavo. Idzodzo pfuma idzodzo ndo dzavaakushandisa manje kuti taakupai masanctions tangai mari dzaredhiyo makadai maobservers itai akadai itai akadai. Tarisai ukama hwahuna Mugabe neAmerica. Isu tikati new dispensation Mugabe anga ari wrong. Asi kana America ikasagadzirisa chimiro nemafungiro ayo ipedzisira yosvika kuti vanhu veAfrica kana kuti vanhu vane mamwe maonero vapedzisire voona sekuti zvinoitwa zvaiitwa naMugabe zviya ndizvo zvinotoda varungu vacho vese nemhaka yekuti pawanatsa vanokurova mbama, pawakanganisa mbama imwe chete. Saka kuti tichaona manje kuti chazvinotibetsera chaicho topedzisira tisingachaoni.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Vana veZimbabwe mangwana vari kucherechedza zuva remagamba akafira nyika muhondo yerusununguko. Mutauriri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti bato ravo richabatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva iri kunyanga hazvo nyika isati yanyatsowana kusununguka kwakarwirwa nevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pezuva remagamba.
Zororo remagamba izororo rakakosha. Pakateuka ropa zhinji kuti vazhinji veruZimbabwe vange vachigara vari murusununguke vachiita one man one vote tichigara zvakanaka munyika yedu yechipikirwa. Saka izuva ratinokoshesa, tinokoshesa basa rakaitwa nemagamba kuti tiwane independence. Tinokoshesavo ndio hirosi yekutanga gamba redu redemokrasi Morgan Tsvangirai rashaika, iro rakazorumbidzwa nenyika yese rashaika. Tinokoshesavo kushanda kwakaitwa nava Tsvangirai vachitiraya kuti vange vari mugwara rekuzadzikisa zvakafira vana vechidiki vakawanda veZimbabwe, kuti ruzhinji rweZimbabwe runge ruchizvitonga, runge richigara munyika yechipikirwa zvakanaka.
Tinoonawo kuti iro zororo remagamba iri rakabatanawo nezororo remauto. Munotiwo nemabatirwo ari kuitwa zvinhu kana mabasa nemauto, tichiona zvakaitika musi wa 1 August tichipindawo zvakare munguva yezororo remauto irori.
Tinotarisira kuti mauto munguva yatichange tichitarisa zuva ravo vachazvitarisa, vachazvipenengura, vachazviongorora maitiro avo kuti vaone kuti mauto basa ravo ndere kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe. kana uri uto uchiona uchitendekera futi kumuzaro womuZimbabwe woziwa kuti wakuunza ngozi munyika wakuunza mhepo dzakaipa munyika nyika haibudiriri kana tichiteura ropa rimwe chete nyika inobudirira kana tichichengetedza ropa renyika tichichengetedza zvizvarwa zveZimbabwe tinotarisira kuti mauto achange achikumbira ruregerero pane zvavakaita achange achizvitarisa kuti vange vachidzokera mukubatana nevanhu vange vachidzokera mukudefenda vanhu vange vachidzokera kuita zvinhu zvinovaka musha kwete zvinhu zvinopinza ngozi mumusha ngozi idzodzi ndidzo dzinoita kuti ikonomi yedu isafamba ndidzo dzinoita kuti nyika zvinhu zvatinenge tichitraya zvinge zvichiramba nokuti kunenge kune vamwe vari kuchema misobisiku nesikati nemhosva dzatichakavaparira.
Imiwo sebato rinopikisa muchabatanawo here nemhemberero dzine dzichiitwawo dzichitungamirwa nehurumende?
Isusu titange tichichema hedu tiri kwakasiyana-siyana. Iko zvino tiri mushishi rokuita mabasa akasiyana-siyana. Kune makoti kesi nezvimwe zvakadaro. Saka nguva yekuungana inogona kushayikwa. Asi tichange tichirangarira magamba muhana dzedu. Tichange tichiongorora mafambiro emauto muhana dzedu. Tichange tichibatana nenyika pazororo iri kuti tinge tichitarisa mumoyo medu tichikumbira kuti maZimbabweans atarise mumoyo yavo vange vachikwanisa kubudisa vachinamatira nyika kuti nyika ikomborerwe.
Mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wemubatanidzwa MGC Alliance vaNelson Chamisa vankululeko Sivanda vanoti mubatanidzwa wavo vakakwanisa kuendesa mapepa avo kudare reConstitutional Court panguva inobvumidzwa nemutemo, kwete zviri kutaurwa mapepa nhau zvikuru yehurumende zvekuti vakanonoka kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vasivanda vanoti MDC Alliance yakakwidza nyunyuto dzayo kumatare sezvo vaine humbo hwakakwana unoratidza kuti vakabiridzirwa uye mutungamiri wavo vaNelson Chamisa ndovakakunda musarudzo zvine mutsindo kwete vaEmerson Mnangagwa sezvakataurwa neboka reZimbabwe Electoral Commission. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 navasivanda pamusoro penyaya iyi.
Tanzi ya iri kuvhunduka kakuti kana vakatarisa humbo hwatinahwo zvinoratidza kuti aiwa ka result rakananta na Justice Chigumba nderekungofungidzira here vaangotaura zvavanoda. Saka vakuda kutsvaga zvavanogona kuti aisaende kumatare kuti vaendere mberi vachingodaro zvisiri pamutemo. Kasi chingwari ndechekuti mapepa takaendesa nguva iripo musi weFriday zviri pachena kuti President Mnangagwa vanga variko vaifanirwa kunga vari kubasa nokuti vanoshanda ka tikaendesa mapepa aya kubasa kwavo kwavanoshanda. Zveadresses hazvinei zvine basa ndezvekuti mapepa apuhwa kumunhu anofanirwa kunga achizoya kukoti kana achiresponda kuafidavit. Naizvozvo chiri pachena ndechekuti kungotya kuri kungoita zvano, asi hazvirevi kuti zvinhu zvese zvinongoitika nekuti ivo vari kutya sei.
Saka makatarisira kuti nyaya yenyu iyi ichanzwikwa rini uyezve kuti zvingatore nguva yakareba sei?
Tarisiro yedu ndeyekuti musi weFriday vhiki riri kuuya tichawana maresponses anenge achibva kumarespondents kuburikidza zvikurusa President declared ED Mnangagwa nezek vachigumba na chief elections officer. Then tozomirira kuti after that tochimirira date richaiswa within 14 days richibva kumajustices edu vachitaura kuti vachagara pasi rini nyaya yechitongo.
Tomboti zvinhu hazvina kufamba sezvamuri kufungira, chii chinozoitika kuMDC Alliance?
Pachirungu vanoti iwo numbers don't like. Isusu taenda kucourt takabata manumbers tichiti manumbers aya haasi kufamba, 4+10 haisi 40 by 14. Naizvozvo manumber asingagone kunyepa hatifunge kuti tingatadze kubudirira pakutaura nemajustices kuti aiwa ka onai ka 4+4 i14. Tofunga kuti tichabudirira, hapana tarisiro yekuti taita problem yakanda hamukuona here kuti Zaro yava kutoshupika nekuti manumbers haatokunyato batika haatokunyato buda zvakanaka tava kutoedza kutsvaga zvimwe zvekuti tingaite sei kuti nyaya isapinde mudariro inyaya yekuti chero Zanu chaiyo zvairi kuita nhasi taona kuti Zanu yabeliever yazoona kuti aiwa zvesarudzo yakaitwa nezvakataura navachigumba hazvisi chokwadi saka vachiita zvavari kuita
tichitarisa kuti nhasi ndoranga riri zuva ranga richifanira kugadzwa vamunangagwa vatsigiri venyu veMDC Alliance vari kuzvitambira sei uyezve vachamisa pari zvino vari kupi vari kuitei
haonaika president elekutamisa vamukira kuchechi semagariro avanoita mazuva ese vakaronamata vachinamatira nyika vakazogara pasi vachitarisa kuti nyika iri pati vachitarisa nyaya dzekuti vanovumba government yavo zvakamira sei nekuti munoziva kuti kamunguva shoma vanofanirwa kunge vane government in place inoita run maishi zvenyika tichigadzisa nyaya dzekuti tione kuti nyika inobudirira munoziva kuti president chamisa vakataura nyaya dzavo dzemaspageti road vakataura nyaya dzavo dzemabullet train tinoda kuti vashande and vari kushanda in advance kumeka sure kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri redhi pavanozogadzwa tapedza nyaya dzekukot
vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vankulule kusuvanda vachitaura namavhilas musanganya wewe Studio 7 vari muHarare.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana woo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kana woo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 kuti tinzwe zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki apo patinokurukura nevechidiki vanosimudza mureza nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Mike Hove, ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa tiri kudunhu remasvingo apo patiri kukurukura navaGodfrey Kurawone, umwe wechidiki akabudirira musarudzo dzekutsvaga kansela. Ngatiende kwavari kutinzwe zvizere. VaKurawone, ndinokugamuchirai muchirongwa, makadi henyu?
Ndofara, makadi henyu kuma Mike.
Aiwa, tiripo. Right, vakuraone regai ntange nekutora mukana uyu kuti nditi makorokoto nekubudirira kwamakaita musarudzo dzabva kupfuura idzi.
Ai, watinotenda.
Nhasi muchirongwa mukoma takatarisira kukurukura nezvekampeini yenyu pamaitsvaga rutsigiro. Uyezve tobatawo nyaya yekuti sezvo murimi vakabudirira, munhu wese anogara munharaunda yenyu anofanira kutarisira kuti Councillor Kuraone achavaitirei. Totanga panyaya iyoyo yekampeini, pamaifamba-famba mutsvaga rutsigiro, vanhu vamaitaura navo vanga vane maonero akaita sei nemamiriro ezvinhu mudunhu renyu?
Pataitsvaga rutsigiro mumasvingo, risponse yatawana kuvagari yaifadza chose. Waitoona kuti vanhu vari kugamuchira kampeini, especially yedu isusu inobva kuMDC Alliance. Waiona nekufara kwavo nokugamuchirai magamuchira vaita ndoaita kuti uone zvisuwa vanhu vari kufadzwa nekambeni yedu apa kugamuchirwa ndinodavira kuti tagamuchirwa zvaifadza chose yezvaimakidza yezvaipa hope.
Handikunzwa pawaitaura nevanhu waivavimbisa kuti uchavaitirei uyezve nemaondero ako sezvo wakabudirira pasarudzo idzi unofungidzira here kuti uchakwanisa kuitira zvese zvawakavimbisa munhu wese anogara mudunhu rako?
Ishiro yangu kuti zvandakagona kuimbisa vanhu zvese ndenge ndichizvikona, asi ndinodaira kuti muchaona kuti nemamiriro akaita upfumi hwedu mamiriro akaita ekonomi yedu zvimwe zvichangogumira zvichiva zvirongwa zvichitabva kuimbirimendeka nekuti kuda munyika hamuna mari. Asi shiro yangu kuti patinotanga iko zvino kusvika patichapedza zvandakaimbisa vagari zvese zvinge ndazvikwanisa, asi ndichazama nepandinogona napo kuti zvandakavaimbisa zvese inge ndichikwanisa kuzviita.
Tiudzeiwo mukoma kuti vanhu makavavimbisa kuti muchavaitirei?
Chokutanga ndakayimbisa vagari kuti mvura yavo iri kudhura kubhadhara, isusu patinopinda tagona kuti vanhu vachigona kubhadhara mabhills asoenya kukwira vagone kubhadhara zvaanokwanisa. Takaimbisa vagari kuti aiwa tagona kuti rijisiwe kuvharirwa kuvhura kwavanoita tiibute chirongwa chinonzi payment plan chokuti vanotaurira nekanzero yavo havachavhariri mvura chivacho chinhu chikuru kuti pane vanhu muguta zvaindo zvinhu zvikuru zvandakaimbisa vanhu izvozvo. Asi takaimbisawo zvimwe kuti aiwa munharaunda yedu hamuna chipatara tikuda kuti kanzo inge ichiita chipatara munharaunda yatinogara munharaunda yatinogara hamuna community hall kuti kanzo inge ichiitawo vhiziti community hall munharaunda yatinogara zvandovimbiso dzandikapa vagari vemuwadhi mangu.
Right, sezvo muri pachirongwa chevechidiki ndudzeiwo munyika vechidiki vakawanda vari kuchema chema vachiti aiwa hapana chiri kuitika munyika chiri kuvafadza, mabasa hakuna, kesh hakuna, chiri kuvafadza hapana. Pane zvamakatarisira kuitira vechidiki remudunhu remasvingo here chichavapa mukana kuti vazisimudze upenyu hwavo?
Zveshuwa vechidiki kuchema kwavo kunogamuchirwa nekuti zviro kwazvo hakuna mabasa, hakuna chekubata, hakuna chavangaita. Asi ndodaira kuti tine maprojects avo akanga takaita line up kutiaa tange tapinda tigone kuitira vechidiki, hatigoni kunge tiraindza vese kumabasa sezvo ndikuona kuti dai mabasa is a national disaster, is a national problem, is a national crisis. Saka isi semakanzuro hatikurama munyika yedu toga tikuraramawo munyika yezimbabwe isina mabasa, asi isuwo tega patinogona napo kuti tinge tikuitikawo chimene chiyero icho tinogona kuwana sekubata.
Tipewo mashoko enyu ekupedzisira vakurawo ekupa vagari vedunhu renyu.
Vagari vemudunhu mangu ndoti nguva yamaelections yakapfuura, nguva yekurowana yakapfuura, nekutyana yakapfuura. Tapedza maelections takuda kunangana nedevelopment, ngatibatanei tivape musha wedu, ngatibatanei tive zvinhu tisimbe chete. Ndemashoko angu kuvagari.
Haiwa vakurawo tafara zvikuru nekuva nesu pachirongwa chedu chevechidiki, tinotenda zvikuru nekuti kamuchira mukoma. Muve nezuva rakanaka. Aiwa vadiwa vatereri, ndinokutendai nekupinda muchirongwa. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro. Ndini Mike Hove, murara zvakanaka.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Praxidus Jeremiah westudio 7 kuti tinzwe hurukuro yaakaita namufundisi Faith Nyagato vekereke United Methodist Church.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondipa simba.
Gamchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitenderwa. Ari kukuchingamidzai ndiProfesa Jeremiah. Nhasi unowu muchirongwa taita rombo rakanaka rekusangana namufundisi Faith Nyagato vekereke reUnited Methodist. Tinokugamuchirai muchirongwa.
Ndoda kutenda Mwari nechechi iyi.
Sei muchiti munofarira kereke iyi?
Kuti ndizoda Mwari nekuzoodzenewa kuti ndisvike pandaari panapa zvakaburikidza nechechi yeUnited Methodist ndinoida. Ndakaenda ndakura ndaane vana vashanu kuenda kuchikoro, ndikaita mudzimai ari kufunda nevana vakaenzana nevana vangu. asinda kwa wana kubata kwa mari. Mari ya wana edi. Kana wada kushanda ni wana kushanda ni we. Mashure mezo, nda kwa prezi, sporo changu ndika wode ni wa 2002. Kila kute nda mari kutu shaka famba, shaka naka, shaka pangua ini.
Chiri cha hizo, chinombo kusindi sayi, pakutenda kwenye.
Chinondi simbi sa pakutenda kwangu. Kune verse 3 ya rinomba, kuna Proverbs chapter 3, verse 4 and 5. Ndino hida mchirungu, not trust in the Lord. And lean not on your own understanding, but acknowledge him. In his ways, he will make it through. Iyo yo ya, ndo ino inda mzasime upenyo wangu kuti. Aungo nukura rama, uchiwimba nesha unuziwa yewe. Tine zunu zakawanda shatino ziwa, shatino gona, shatino ita. Bati mkura rama mwenyeka, kunyanya mwenyeka, zeku nzeku dai, unuda kuimba na Jehova. Ndiye cheta anoku simuza, endi ndiye anoku gonera. Ndiye cheta anoziwa remangwa na rako. Ukawimba ne mari, pane paino guma. Ukawimba ne dzidzo, dane PhD. Bati haina zvaino basira kana ndichi, ndisinga wimbi na Jehova. So tila kutenda mwari kuti muzvese zvandinoita, ndinoziva kuti kuimba na Jehova, ndo nhoo yangu. Muzvese zvandichabata zviri munyika ino. Tila kutenda mwari. Ngaindipedzisire nekunamata, kuti mwari vatibatsire, kuti patinoimba na Jehova, muzvese zvatinoita. Pana ari kutiona, pana ari kufamba nesu, iyeye ukawimba naye, anofamba newe kusvika paaka kuimbisa. Pana hapo mari paakagadzira munhu kuti apa ndopa unosvika. Bata ungo pasvika wega, unosvika nekuti waimba.
Chitipenderai nemunamata.
Ndoda kutenda imwari nekunaka kwenyasha dzenyu. Ndoda kutenda ine kubata kwenyu muupenyu hwevanhu. Kunyanya muupenyu hwevana sikana vakanga vasi chinhu nezuro asi makatiita tivo vanhu. Tinokutendai mwari shoko renyu rochitiwimba na Jehovha. Muzvinhu zvese tibatsirei mwari kuimba na Jehovha. Kuimba nemi patinosimudza vana, patinoshanda, patinoenda kumabasa, patinogara muhama dzedu, patinosangana nezvinorema. Nepese patinosangana nezvinhu zvatisingagoni kuturikira, tibatsirei kuzowimba nemi, nekuti mimi ndimi nhoo yedu, ndimi dombo redu, ndimi patakawezwa. Ataura kuna Jeremiah kuti ndakakonzera vanhu kuti vabude munyika yavaiveri vachienda kuBabylon, chikonzero makanga mine plani. Tinonamata masikati anaya. Makakonzera mwari kuti tibve munyika yekwedu kuti tiuye kunyika yeAmerica nedzimwe nzvimbo kwatinogara. Imi motaura mushoko renyu kuti namatirai nzvimbo kwamugere kuti painokomborerwa nemi mugokomborerwawo. Tinonamata mwari munzvimbo dzinogara vana venyu patakagara sevatorwa, komborerai nzvimbo idzodzo. Tinonamata zvekwatakabva, imimi munoziva, munosvika vanhu muchiisa maboundaries kuti tigaremo. Makatiita vana veZimbabwe, tinokutendai kutiita wemo. Chibatsirai nyika yekwedu, muikomborere nekuizarurira zvakanaka zvamakaigadzirira. Tinayo nhoroondo, tinayo upfumi hwamakagadzira munyika yedu. Tinonamata kuti husimudzwe nemi. Tinonamatira muzvikoro, tinonamatira hutano, tinonamatira mabasa ese maministries ese muZimbabwe. Kana dzimwe nyika dzakasimudzwa, muri mwari wasina favor nevamwe vanhu, munotida zvakaenzana. Tinonamata mwari tikomborerei serudzi. Mugosimudza vana vedu, mugosimudza vatungamiri vedu, mugosimudza zvamakadyara. Tinozviziva kuti Zimbabwe ndiro godzero renyika yeAfrica kusimudzwa zvikuru. Tinonamata panguva ino kuti zvamakadyara izvozvo zvive sechivimbiso sekuda kwenyu. Mazviita Baba kuti pamukana uno wekuti nditaure nenyika yekwandakabva, mugotikomborera tiri munyika dzino kwatiri. Makati mune plani Baba, gare gare todzokera kunyika yekwedu, tibatsire kuti tigova vakomborere. Makazviita mwari kutiita vana Josepha panguva ino, asi tichadzokera kunyika yekwedu taane zvizhinji zvamakatigadzirira. Tanamata tichikutendai kuti muri mwari vanonzwa minamato, muri mwari vanorangarira. Tirangarirewo senyika Baba, tirangarirewo sevana venyu, tirangarirei Baba muzvese zvatinogona kutiitira muupenyu. Zita renyu Jesu rikudzwe. Kana imimi masimudza Zimbabwe semasimudzira makaita dzimwe nyika, zita renyu rinokudzwa. Tanamata Jesu tichikutendai kuti mupiwe mbiri kubva panguva ino nekusingaperi. Amen.
Mange makateerera kuchirongwa, apo tinokurukura nezvechitendero. Kuva dzedu ndodzadyana. Chiregai timirire pano panhasi. Ave kukuonekai ndiPraxides Jeremiah.
Tinotenda Praxides. Kambo katinoshandisa muchirongwa ichi, Jesu isimba rango, kanobva kuchikwata Christlike Choir. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekukwidzana nedzimwe nyika vasibusisa mweya vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwezvo zviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti ibvise zvirango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyana mina Gifts Dube.
Soko izika tisenda